Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 22, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vava 51 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu unogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Tinotishungurudza zvikuru satinoti kumapurisa dei acherechedza murau, dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye 263 chat.
Tikuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarayiridzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava.
Varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore, dzeordinary level neadvanced level, dzinyorwe mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pa51 chete, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive 1379 uye vanhu vaongororwa kusvika nezuro vava 34707. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri 10 nevasere uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pa5,500,000 ezviuru, kana kuti vadarika 5,214,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru 335,000. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 1,506,000 ezviuru, kana kuti 1.6 million, uye vafa vadarika zviuru 56,000, kana kuti 96,526. Chirwere cheCovid-19 chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi iAmerica, Russia, Brazil, Spain, United Kingdom, Italy, France neGermany. Nyika yemuAfrica yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi iSouth Africa, iyo ine vanhu zviuru 10,000 nezana 33,000, kana kuti 19,137, uye vanhu vafa nechirwere ichi vava 366,000. Vanhu vanosvika 51 chete avakachengetedzwa pachinoi training center vachiongororwa kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete, varambidzwa kuratidzira kwavanga vachida kuita nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanonzi vanga vachida kuratidzira sezvo vasiri kufara nekuda kwezvekudya zvishoma zvisina utano zvavari kupiwa kumanikizwa kubadara mari inoita madora makumi matanhatu nemashanu emari yekuAmerica kuti vaongororwe kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Vamwe vavo vanoti vari kumanikidzwa kuita zvepabonde nemapurisa ari kuchengeta nzvimbo iyi. Asi mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonal and West vaIan Khoera vati havana ruzivo nezvenyaya iyi sezvo isati yasvitswa kumapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki muzvari miriraizizi vati vafunerwa namai vavo avo vakaendeswa panzvimbo iyi masvondo maviri apera vachiti vave kuda kubuda sezvo hurumende iri kuti haina michina yekutarisa kuti vane utachiona hwecoronavhairas here kana kuti kwete. Asi chirema mukuru ari kuona zviri kuitika pachinoi training center Dr. Paradzai Mudzengerere vati mari iri kutaurwa iyi haisi yekuongororwa asi ndeyemushonga wekutakurisa zvinoongororwa kana kuti viral transport media izvo zviri kuwanikwa kumakiriniki akazvimiririra. Dr. Mudzengerere vati munhu haasi kumanikidzwa kutenga viral transport media sezvo riri basa rehurumende kuti vanhu vaongororwe. Panyaya yekushomeka kwezvekudya, mukuru mubazi rezvekuchengetwa zvakanaka kwevanhu mudunhu amai Agnes Muchoo vati aya manyepo ari kutaurwa uye vaudza Studio 7 kuti iende kunozvionera, asi patasvika panzvimbo iyi tarambidzwa kupinda zvichinzi tichange tapiwa tsamba kubazi iri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mapurisa nhasi asunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat pachipatara chiri kurapwa nhengo nhatu dzeMDC dzakapambwa dzakazowanikwa svondo rapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vasungwa panguva dzekuma 8 mangwana nemapurisa vakaendeswa kukamba yeWaterfalls uko vazotorwa voendeswa kuHarare Central uko vari pari zvino. Gweta revaviri ava vapaida Moyo Saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa. VaSaurombe vati vaviri ava vanonzi vapinda muward ine nhengo dzeMDC dzinoti muzvare Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri na muzvare Netsai Marova, kunyange hazvo mapurisa ange avarambidza kuita izvi. VaSaurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vasungwa nemhosva yekutyora mutemo westatutary 83 of 2020 uyo une chekuita nezvekudzivirirwa kwecovid-19. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vachaenda kudare mangwana, asi Chikore naTakawira vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mukuru weMedia Institute of Zimbabwe vatavani moyo vashora kusungwa kwevaviri ava vachiti hakuenderani nebumbiro remutemo yenyika.
Kuindirani nezvakataurwa kumazitare edzimhosva musi wa15 April apo misa yakapiwa mucherechedzo kuti mapurisa arengere kumbunyikidzwa kana kubata vatakwenya venhau zvakashata. Zvinotishungurudza zvikuru, tinoti kumapurisa dei acherechedza murau dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Kusungwa kwevaviri ava kwaitika apo masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum aendesa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe pamwe nemukuru wamapurisa vaGodwin Matanga achiti vanofanira kuferefeta kuchorwa kwakaitwa kodzero dzamuzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova. Sachigaro wemasangano aya muzvare Justina Mukoko vati nyika yose inoda kuziva kuti chii chakaitika kuvatatu ava.
Zvokuti isusu ngavaongorore, vaongorora vozivisa vanhu munyika muno kuti chii chaicho chakaitika, uyezve tinoda kuramba tichiudzwa nguva nenguva kuti chii chiri kuitika panyaya idzi dzisati tavasvika.
Vatatu ava vakasungwa mushure mekuratidzira kuWarren Park musi wa13 mwedzi uno, asi vakazopambwa ndokuzowanikwa musi wa15 kubindura vakarohwa kubatwa chibharo nekushungurudzwa zvakanyanya. Kutaura kudai vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare uye vatori vanove na wavasungwa nasi vange varikuita nyaya yekuona kuti utano hwevatatu ava hwamira sei pamwe nekunzwa kubva kuhama dzavo. Vachitaura mudare Senate nezuro, gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vakati vatatu ava vakashikora mutemo wenational lockdown uye mapurisa anoda kutaura navo kana vachinge vabuda muchipatara. Asi muzvare mukoko avo vakambopambwa vakagara muusungwa kwemazuva akawanda vanoti kunyange hazvo paine zvisungo zvekudzivirira kuparara kwecoronavirus handizvo zvingaite kuti munhu ashungurudzwe sezvakaitwa vatatu ava.
Asi izvozvo kuti vakatyora izvozvo zvanga zvakagadzirwa zvienderane nekuti vatinzwe pakutambudzwa nekushungurudzwa kwavakaitwa. Zvisiri izvo zvinobvumira kuti nekuti vatyora mutemo, nekuti kana vatyora mutemo zviripo ndezvekuti unosungwa nemapurisa uendeswa kuchitokisi chemapurisa, mutemo uchishandiswa uenda kumatare edzimhosva unodaira mhosva yako, haupambwe kuti uende unoshungurudzwa zvakaitwa vatatu.
Vakazembe pamwe nemapurisa vakatozivisa kuti nyaya yevatatu ava iri kuferefetwa. Pachipatara chiri kurapwa vatatu ava pakaiswa mapurisa akawanda, izvo zvisiri kufadza vabereki nehama dzavo pamwe nebato ravo reMTC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Masangano anomirira varairidzi abatana mukuramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya, achiti panofanirwa kutanga patorwa matanho akasimba ekudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera COVID-19 muzvikoro. Izvi zvinotevera chiziviso chakasvitswa kuparamende nezuro nemunyori mubazi redzidzo yepasi amai Tamsang Tavela, chekuti dare remakurukota rakanga rawirirana kuti bvunzo idzi dzienderere mberi uye kuti hurumende yakanga yatara mazuva ekunyorwa kwebvunzo idzi kubva musi wa 29 Chikumi kusvika musi wa 22 Chikunguru. Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, Robert Masaraure, vanoti masangano ose evarairidzi abatana pamwe chete kuti asvitse gwaro rekupikisa danho rehurumende iri kuhurumende nemusi wemuvhuro unouya. Kana zvakaramba hurumende ichiomesa musoro, vanozoenda kumatare edzimhosva kuti amise kuvhurwa kwezvikoro kuti vana vanyore bvunzo vachiisa upenyu hwavo nevevarairidzi panjodzi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Kuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuchikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarairidzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava, uyezve hapana zivo yati yakwana kuvarairidzi nevana vechikoro kuti vakwanise kuzvichengetedza. Takazivisa hurumende nyaya iyi pavakatikoka kumusangano musi wechitatu, tikavadzivisa kuti ngatimbotangei tamira zvikoro zvedu zvikwanise kunge zvapapaidzwa mishonga, vanhu vakwanisa kuwana zvekupfeka zvinoita kuti vasabatwe nedenda iri, varairidziwo nevana vechikoro vachikwanisa kunge vachitestwa vasati vapinda muzvikoro. Kana zvinhu zvisati zvaitwa, hazvikodzere kuti vana vanonyora mubvunzo idzi tinge tichiisa upenyu hwavo parumananzombe. Hapana chatiri kumhanyira.
Saka semasangano evarairidzi matanho apa amuchatora ekuratidza kupikisa kwamuri kuita urongwa uhu kana kunyunyuta kwenyu?
Tichaendesa gwaro redu rinobatanidza mupfungwa dzemaunion ese panyaya iyi. Ticharipa hurumende zvakare musi wemuvhuro. Takambovapa rimwe ratakavapa kumashure uku, asi vari kuramba vachiisa zvitandamuzeve, asi tichadzokorora kuvazivisa musi wemuvhuro. Asi aya haachisiriwo ega madambudziko, kwaane dambudziko guru rekuti varairidzi vacho havana chekubata. Mari dzavo dzanguri dzapedzwa neinflation iriko iyi, mari dzavari kutambira dzichaite chose kuvhurwa kwezvikoro zvingave zvemazamanishoni kana zvekudzidza kwevana zvatoda kuti zvizoitwa kana paitwa nhaurirano dzemari yevarayiridzi kuti vakwanise kushanda basa vaine chekudya necheuviri chekuchengetesa mhuri dzavo.
Kana hurumende ikasasimudza musoro panyaya yamuri kugunhuna nayo iyi, matanho apa hamuchatora?
Tine matanho atichatora, tinosanganisira kuenda kumatare kukumbira kuti zvibatara mise kuvhurwa kwezvikoro kana upenyu hwevana nehwevaticha husina kuchengetedzeka. Tichikumbira kuti matare asarege vana nevarayiridzi vachitinhirwa kunobata denda recovid rinogona kukonzera kurasika kweupenyu hwakanyanya. Chechipiri, isusu tichazenge tichingotaurawo nemamwe maunions kuti tiudze mamembers edu kuti asadzokere kunoshanda kana zvinhu zvisina kugadziriswa, nekuti hatidi kukanganisa utano hwevana nevarayiridzi. Tinotarisira kuti maunion achabatana panyaya iyi, varayiridzi vese voregera kudzokera kunoita zvebvunzo idzi, nenyaya yekuti hatidi kuti tiparadze upenyu hwevana nevarayiridzi.
Avanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York muno muAmerica, vaCliff Makanda, avo vanoshanda pamusika wemari muguta iri, vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vachengetedze mari dzavo zvine hungwaru sezvo kunonoka kuvhurwa kuri kuitwa mabhizimusi pasi rose nepamusoro pecovid-19 kuchaita kuti dzimwe mhuri dzitarisane nematambudziko. VaMakanda vanoti vanoshuvira kuti mabasa eavo vanoita zvemari achange aripo pachavhurwa nyika dzese pasi rose. New York ndiro guta remuAmerica rine vanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 vakawanda, uye ndiko kune muzinda weStock Exchange. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 ataura navaMakanda pamusoro peramangwana revanhu vakawanda.
Tiri kutya zvinhu hazvina kuomera vanhu vari pasi chete, zvakatoomerawo vanhu vari pamusoro. Nyange uchitambira mari yako bekause vanhu vakushandira kumba, unenge uchitya kuti basa rako riri essential here, uri munhu anonyatsodiwa here pabasa, uri essential here, basa rinokwanisa kuenderera mberi here kana usipo. Saka kana vanhu vachishandira kudzimba kudai uso, unenge uchingotya.
Zvii zvamuri kuita imi sezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda pamabasa iwaya ekupepeta mari makatarisana nepachapera covid-19?
Saka zuva rese, every day, zuva nezuva unenge uchitotsvaga basa, basa ritsva uchitongoaplya, uchingoaplya kumabasa kuti hauzive kuti uri essential here kana kuti hausi.
Semunhu anoshanda nezvekuchengetedza mari nekupepeta mari, munoyambira vanhu kuti vaite sei panguva iyo ino yecovid-19? Takatarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose.
Nyaya iripo ndeyekuti ikonomi yemuAmerica yaparadzwa necovid. Vanhu vanosvika 36 million vakaruza mabasa panguva shoma shoma. Saka vanhu vari kusevha mari because havazivi kuti ramangwana rakamira sei. Saka ndinokurudzira vanhu kuti vachengete mari dzavo. Kana wanga uchida kutenga firijitsa, chimbomira umbosendeka mari yako iyo, because hauziva kuti mangwana basa unenge unaro here kana kuti unenge usina. Kana wanga uri munhu anofarira kutenga tenga panze, chimbomira, chengetedza mari, because vanhu havasi kutenga zvinhu. Because nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakabatana, because munhu chiwo unenge uchita sei, munhu ane shopu yake anotengesera umwe munhu, munhu iyeye anoshandisa umwe munhu, munhu iyeye anoodha kuno umwe munhu. Saka ezvino vanhu sezvo vasiri kushanda havasi kutenga tenga. Saka uye anga achisapuraya haana kuanowana mari yacho, uye anga achitengesa haasi kuwana mari, uye anga achitenga haasi kuwana mari. Saka zvinhu zvakaoma. Vaya maforeina vaya vamazimbabwe anga ari kuno kuAmerica vanga vachitumira mari kuZimbabwe, havasi kutumira mari because havasi kutambira mari dzacho, ende havasi kuziva kuti mangwana vanenge vachienda kubasa iri. Saka vari kuchengetedza mari iyoyo kuitira kuti vakadzingwa basa vabhadhare mari yemba, rendi kana mortgage.
Vanga vari vaCliff Makanda vachitaura vari parunhare vari muNew York namavelas Mushanganya uye weStudio 7. Yashika mbuya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Sarangu etwa ropa fadzo musa ndiri kuPietermaritzburg South Africa. Ndirikusangana nazvo zvakaoma munyika muno vedu we. Vanhu vakuvara nenzara. Ini zvangu ndiripo pabasa. Asi basa randirikushandawo mari yacho ishomanene. Handikwanisi kuti ndingasapotawo vandinoona vari kutambura. Vana veZimbabwe vari kutambura kwete zvekutamba. Famba mumalocation umu zvinosiririsa. Svika pakuona munhu achinhonga sadza chaiko achindorisuka oridzisa odya. Saka ndasiririswa zvokuti achokubata hangu handina ende handinawo kana mari zvokuti ndikwanise kuti ndai vanhu vandaona ivavo ndikwanise kana kuvapawo kuti chibatai nepapa handina nditongoriwo munhuwo asina chaanacho unoshandawomba saka mari dzacho ishoma. Hadzikwanisi kuti ndikwanisewo kuti ndingati vandaona achitambura ndomupawo vandakwanisawo kana ndinayo endinopawo asi shuwa zvakaoma. Vana veZimbabwe vasvika pakutambura. Kuno mabhazi akasenga vanhu vanga asingakwanisi kusvika kuno. Taingunzwa chinzi ari kusenga vari muJoburg ndokwataingunzwa. Saka kuno kunzvimbo dziri kunoku vanhu vanga vasingakwanisi kuti vakwane transport yekundosvika kuJoburg ikoko kuti vawanewo kubatsirikana. Zvinosiririsa vedu wee, hatizivi kuti tingaita sei kuti vanhu vayamurike. Kusvikawo pachavhurika zvunhu. Vamwe vakaendawo kumabasa. Zvino ukaenda parobot unongoona maforena ndanenge akazara parobot bada hakuna kana munhu ari kumbotorwa kana one.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvemitambo vanoita zvemitambo kunze kwenyika vari kukurudzirwa kuti vashandise mukana uyu kuronga remangwana ravo rakanaka kuitira kuti vasazotambura kana vasizaite zvemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezve zvauya mushure mekuona kutambura kuri kuita vamwe vatambi vakambotamba kunze kwenyika uko vaitambiriswa mari yakawanda. Vamwe vatambi ava havana chavanacho zvekuti vari kunzwisa tsitsi mushure mekudya mari yavo zvisina tsarukano kunze kwenyika kwavaitamba kana munzvimbo dzekutandarira apo vaimbouya kuZimbabwe. Vamwe vavo vakaita saGilbert Mushangajike uyo akatamba kuSouth Africa nekuChina ndivo vari kurairidza zvikwata zvepasi pasi panguva iyo vaitarisirwa kuve nemabhizimisi kana kuve nezvikwata zvavo. Vamwewo saZenyika Makonese uyo akatambira Orlando Pirates kuSouth Africa anonzi ave kundakiita mabhazi anobva kuSouth Africa mushure mekudya mari yese yakawana apo aitambira Pirates. Muteveri wechikwata cheCapes United muzvare Evelyn Chikwana vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekuona vatambi vakaenda kunze kwenyika vachishupika sezvavari kuita mushure mekuregedza nhabvu.
Hano izvazviite izvi ha vanhu vashupika kana mapfekero acho unongoona kuti ha apa vanhu vakutambudzika hazvimboratidzo kuti vakamboendawo kunze kwenyika vakatomboretawo mari uko.
Muzvare Chikwana vanoti kutambura kuri kuita vatambi ava iyambiro kune avo vari kupinda munhandare iko zvino kuti vagadzirise upenyu hwavo panguva iyo vanenge vachiri kuwana mari. Vatambi vakaita Samabiras Nakamba, Tino Kadewere, Kama Biliad, Knowledge Musona, Nyasha Mshekwi, Willard Katsande, nevamweo vari kutambira mari yakawanda ku Europe, South Africa neku Asia uko vari kushanda. Aimbotambira Warriors Edward Salomba oyo ane mabhizimisi ku Sudan neku Mozambique pamwe nedzimba dzakati wandei. Anoti vatambi ava vanofanira kushandisa mukana uyu kuvaka dzimba dzavo muZimbabwe.
Chekutanga tinotenda Mwari nerombo rakanaka revatambi vari kutamba kunze kwenyika. Uzowanikwa uchitamba kunze kwenyika unenge wana rombo rakanaka kubva kuna Mwari. Chandinokurudzira ne experience yandakaona ndechekuti career yebhora kana kuti masports idiki zvikuru. So chandingakurudzira ndechekuti the best way kuinvesta nema properties. And the best way to invest is to invest home. Nokuti that's where you are going to spend most of your time. I urge kuti when you are investing, you invest kunyika kwako. That's the best way to invest.
Aimbotambira Akedia United, Danny Jim, anoti anotarisira kuti kana mutambi aenda kubasa kunze kwenyika, anofarira kutenga kana kuvakawo imba yake. Sadomba oyo akatambira zvekare Dynamos anoti akavaka dzimba nekutanga mabhizimisi mushure mekuona pakatadzwa nevamwe uyezve nekuteerera mazano aiwana.
Yekutanga inyasha dzamwari ende nekuona ma mistakes anenge achitwa nevanhu nekuteerera ma advice anenge achipiwa nevanhu. Zvinokurudzira steak nekuti muupenyu munhu wese ane basa. You have to get my advices from different angles. Chakanaka ndechekuti unocriticizewa kakawanda pane kupraisewa, because paunocriticizewa unodzidza zvakawanda steak from your mistakes. Vanhu vakandibatsira kwazvo, hakusi kuti kugona kwangu, asi vanhu nenyasha dzamwari ndo dzakanditi ndikwanise kuwana mukana wekuti ndiitewo mainvestments.
Muongoriri wemutambo wenhabvu vatichaona mushokori vanoti vatambi varipo vanofanira kudzidza mukutambura kuri kuita vamwe vogadzirisa upenyu hwavo hwamangwana. Sachigaro wesangano rinomirira kodzero dzevatambi reFootballers Union of Zimbabwe vaDesmond Maringwa havana kubatika kuti tinzwe kuti vanobatsira sei vatambi mukuronga ramangwana ravo. Asi Zimbabwe ine vamwe vatambi vakaita Sanomen Mapeza oyo akatamba kuTurkey naBenjani Mwariwaru oyo akatamba kuEngland vari kugara upenyu hunoonekera varegedza nhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tarisa mamiru akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera takaichimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 51 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 Chat. Varairidzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 kwentezi 2020 uMfashizi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakele belegciwane COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51, futhi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu.
Ye, engabe qakathi lamifala kodwa ngibona ngathi ama indleko zangkhona zicina zibe ziba ziningi kakhulu ngoba ungakhanya labo retest kona labo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi ziphathwa mahala kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengelamali.
Abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana bephansi kwenkampani yamabhasi eyezupco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga, kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona kona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on.
Kule viki kuwaza Friday labaculi ababili abacula umdumo we-Afrojazz uVusa Mkhaya noNomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kweleBotswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi saseHarare esingelambali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho kubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana baligciwane le-COVID-19 lobahatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngombimbido lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,128,492, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 333,489, kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,313, labulala inkulungwane phosi ezintathu 3,101, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phosi amane 39,416.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Usintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uzulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethilwa yimithetho ndaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale leSupreme Court leConstitutional Court obekukhokelwa nguChief Justice Luke Malaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshelela umkhosi ukuba uzulu akumelanga sole imithetho ndaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the court has ruled in favor of government is in government's view preposterous.
Ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama-cases, ukuthi kuthiwe amadali alungile, kasivumelani lakho. Ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama-cases, kasivumelani lakho. Ingqondo le kayimelanga siyivumele, ngoba nxa singavumelana lakho, kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile.
Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-MDC lihlala lisithi imithethwandaba yeZimbabwe iqondiswa yi-ZANU-PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo. Kuza njalo ngesikhathi i-Supreme Court incume ukuba umnumzana Nelson Chamisa kasuye okumele akhokhele ibandla le-MDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho. Umahluli omkhulu wemithethwandaba yeZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi ukusebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
Is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the constitution in the national.
Ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni. Ukuba khona kwedale leli elikhangela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dali libe yinsika yelizwe leZimbabwe.
Matters requiring interpretation.
Wodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe umnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo sombuso.
I-constitutionalism asiyonto kumele uyitshintshe nsuku zonke, uyitshintshe nsuku zonke ngoba phela iyinsika yomuzi. Nxa ngisithi umuzi ngikhangele ilizwe, iyinsika yelizwe, abantu abaphila ngayo. So akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe, sihlala sihlale sitshintshe. Kuyabe sekungani sesitshintshela laba abakhona. Kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu, idalelwe ukuhlala uyihlalele abakhona labazazala labazazala labazazala.
Kusenjalo inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba asoniphe amalungelo abantu.
Sifikise umthathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe u-Honorable Kazinde Kazinde ukuthi simazisi ukukhonona kwethu nokucasuka kwethu ngendaba zonezi. Sifithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo nokwazisa uzulu ukuthi kuyini okwenzakalayo kundaba zonezo zombili. Njalo sihambe safikisa ugwalo lolu kwisiphathamandla samapholisi u-Commissioner General Godwin Mathanga.
EleZimbabwe belinanza iminyaka eyisikhombisa lokhu isisekelo sombuso welizwe salotshwayo. Kodwa iyingcithi zozomthetho zithi okudanisayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso. Ngakho-ke abaningi bathi lesi yimizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu. Uhulumende uyakulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kwe-Constitutional Court ne-Supreme Court kuza kwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyeZupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo.
Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labezupco. Laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabezupco. Lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe Vehicle Inspection Department VID ihlolo ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lwezimra, njalo labachayeli kumele babe lesithupha sokuchayela eseclass 2 ledefensive driving. Umnumzana Arnold Chinyoka ongu-inspector kukampani yezupco uchasisa ngalezi ziqondiso.
Maybe the first advantage for putting your car to Zupco, one, you are not the one who is responsible for provide the provision of fuel.
Kwenyesa imota uzupco, yokubana ko Zupco bazakube bezakholisa ukondakta wena umsebenzi wakho ngokudrayiva kuphela, awusoze udinge ukondakta, njalo imota yakho izabe ihlolwa imihla nemihla ikhangelwe nguzupco, njalo ekuholiseni kwakhona ekubhadalweni uzabe ubhadalwa ngelanga lapho uqeda khona ukusebenza mihla nemihla. Njalo uma ufuna ukungenisa imota kuzupco, kumele imota yakho ihambe e-VID iyehlolwa, ihlolwe ukubana ilungele na ukuthwala abantu, njalo akula zinto ezimoshakeleyo emoteni yakho. Lapho kufunakala udrive na uzidingele udriver uyahamba laye ayehlolwa, atestwe ukubana ulungile na ukuthatshayele abantu, njalo ayenze ama-retest e-VID.
Unkosikazi Linda Dube, omunye wabakulumsebenzi, uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabezupco kakaze adibane lohlupho.
Mina lokhe ngafaka ikhombi yami kozupco angilahlupho sibili, ngoba kunje ifuel ngumlando kazupco. Loba imoto yabichovisa mbayichovisanga ngaziphi izizathu khona ngale, mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanele. Ukimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu, and ngesikhathi lese-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association, kodwa thina lokhu sithola imali yethu. And le mali yethu futhi awulastress ukuthi engxenye idrayiva uzabuye kutshela izitori sezokhesha ini imali. Imali yakho uyithola yonke ivele ikwanile khona ngale, uyithola ngesikhathi. So kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khonale.
Laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabezupco, kulabanye abathi abavumelani lakho. Omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo.
Right, siyafuna sokuthi siregister amakhombi ethu kuzupco, but ama-requirements akhona asuke ngathi asikhulela kakhulu. Kokuqala bawutshela ukuthi bafuna i-certificate of fitness, futhi amakhombi ethu sele more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe sena-expire. Lokuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe nge-diesel ingabi nge-petrol, imona zethu bezingezepetrol zibe sezisebenzisela kuhle singena problem. Lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa landani, uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi. Uyathola ukuthi engxenye kulala macala apending amanye ongawaziyo, i-number plate ayi-captured iyakwazi, so akube yinkinga enkulu kakhulu. So sile-challenge sibili.
Umnumzana Ngqabutho Zulu ongumchayeli wamakhombi kazupco uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu.
Umthayeli wangikhona kufuze ebe lamaphepha layo futhi akwanile. Akufunanga ukuthi abe le-driver's license kuphela, kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole. Amaphepha la njengabo-medical, labo-retest, le-defensive driving. Mina ngakubona kwami ngibona ngathi engabe eqakathekile amaphepha lawo, kodwa ngibona ngathi indleko zangikhona zigcina ziba ziningi kakhulu, ngoba ungakhanya labo-retest kona labo, labo medical, labo defensive driving, azo zinto ezithi zithathwa mahala, kufuze zibhadalelwe njengoba kade samantu bengela mali.
Abanye bathi ukungena kuhlelo lwabezupco kulicebo elihle, ikakhulu abangena kudala, ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we-lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze. Abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu, zinendleko enkulu, ngakho-ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live-talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa kubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini, ngoba sisebenzela sisemakhaya. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane le-coronavirus kulelo lizwe. So kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili, 19,000 asebetholakele belegciwane le-coronavirus kwele South Africa, kwathi abedlula amakhulu amathathu, 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani, kodwa sawazi ukuthi bakhona izizalwane zaseZimbabwe ezidlalo leli gciwane, kodwa kasikezwa ukuthi engabe sekhona odlulile yini emhlabeni. Kuyinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi siku-level 4, lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayi lokhu ungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services, labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe ku-level 3, lapho utshwala obuzaqala ukuthengiswa, kodwa buthengiswa mhlawumbe kungama-takeaway, abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobevuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho, njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izizalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazila mali yokudla, kazila mali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathe sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakatholi imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yikuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda, sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babone ukuthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto-ke esingani yasihlukumeza kakhulu, ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngaphi.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu likhupho labantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe, yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisela ekhaya, babafake e-bedbridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi kabalalo leli gciwane.
Lo ke bekungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, kwaye ngumdlali weqembu lesizwe uEdward Salomba ukuthaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlala phansi. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USalomba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlala phansi.
Kariya yebhora kana kuti ema-sports idiki
ikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esingakuthi ngesilungu yi-properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi, ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenzisa izakhiwo lezi.
USalomba udlale kakhulu emazweni abalisa eleSudan, eLibya kanye le-United Arab Emirates, njalo-ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu ele-Al Ahli Tripoli elaseLibya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima, ikakhulu nxa sebethethe umhlala phansi kweleZimbabwe. Imbangela ukuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. USalomba uthi labo abazithola sebedlala phetsheya lapho kule holo elingcono kumele bengadlalisi imali njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo ngabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlala phansi ekudlaleni babe ngabaqeqeqi kodwa lo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqeqi abaxotsha imisebenzi emilutshwane. Ngiyimelesilwe 7 ngobulawayo ngumuJoseph Njanji.
Was a Friday. Slam Muko ends when he keeps Dubai in the way of every Jesus Banda. Labatuli Ababili, Abatula Umdu, Apple Jay. Uvu Samkaya, Lu, Nomatan Sanga, Kwananzi, Oazua Nikamalu, Guti Nkwali.
Yebo kambe zulukele ndaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezitshiyeneyo lo ngokhe kuthiwe namhlanje ke siyatsha-ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje-ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19. So-ke lamhla-ke siyabe silokhu esinjeni silinika khona njalo-ke ngilo Ezra Jesus Banda ukhona ngale-ke kwele Bhilithane. Jesus kunjani?
Ngiyaphila Mthembu Themba uyimelele abalaleli namhlanje kwelesihlanu nje. Lapho-ke sithi-ke ngeke chilo-ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeleli bakuleli abahlabeleli bakithi. Libonile ividiyo esiqale ngayo-ke ngingavusa Mkhaya. Mkhaya-ke ukhona lapha-ke cingweni ngizwa kuthiwe e-Austria khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adumele uyenze kwe-Italy, the whole of Europe-ke. Okwamanje busenzani isikhathi sonke lese-lockdown?
I-lockdown le isithwale senzima ngoba we can't asiyeke sa-travel asiyeke senza lutho. So isikhathi esiningi mina bengise-studio endlini rekhoda ngibhala izingoma ngilungiselela isikhathi esizayo nxa i-lockdown isiphelile ukuthi ngizwana kuvuleka ama-borders kuvuleka izinto sebenzisa ukusebenza nokutravela njalo.
So siyabona Mkhaya sivile ukuthi kukhanya kulo hlupho olunye olumangalisayo khonapho ukuthi alisazuzi le mali lezinto ezinjalo kodwa-ke wena impilo yakho manje khona manje imenjani?
Hayi mina impilo yami okwamanje i-right, anginasikhalazo kakhulu ngoba ngingasebenza iminyaka edlule ngiyaqalisa ukuphila angila problem. Kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungenama-savings ungasebanga, kunzima nxa ungena-income because khathesi bathi khona kona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on by end of August.
So-ke zulukandaba sasilo unkwali khona manje unkwali unomathamsanqa unomathamsanqa-ke ukhona ngale kunezimbabwe uyashaya phela okuzwayo culo wakhe unkwali siyakwamukela kuhlelo mama.
Ngiyabonga salibonani balaleni nababukeli.
Ye so-ke akutshela abantu ukuthi wena vele ungubani?
Unomathamsanqa umuntu okhulele koBulawayo afunda koBulawayo ngaqalisa konke simculo khona pha koBulawayo.
So wena ucula umculo bani?
Mina umculo engidlele kuwa kakhulu umculo wesintu. Ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga ebantwini abangomama kodwa ngiyacula nge-albhamu yami engicile khona imbube kuphela. Ngiyacula futhi-ke ngisebenzisa lezidinci then kwezinye isikhathi-ke ngiyayenza-ke zona lezi ezalezi nsuku i-house ngiyake ngiyenze ngingene even la ku-R and B depending on situation.
Kule ngoma eziningi osuzijhayele sibile enye yangkhona siyayazi inkwali ingoma emnandi kakhulu ingoma le ethi unyawo lwami ijoni ingoma le.
Ingoma le yingoma vele ekhona ingoma eyayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami. So yikho benza ukuthi ngiyithande lami ngoba yingoma ekwenza ukuthi nanxa uyihlabela uyizwe nje emoyeni wakho ukujula especially nxa ngingekho ekhaya ngithatshane ngize ngifisa ukuthi angabe ngiyabuyela ekhaya.
Awuyihlabele phela wena siyakwazi ukuthi uvele uyishaya kuzwela akushaya isizwe.
Nyawo lami lolu, nyawo lami lolu, nyawo lami lolu, kanyana nyawla milolu nyawla nyawla milolu li kanyana yele ngambe lo vele chizio ya mitabugi yele ngambe Solo vele, que si hoy habita huyime, puñao la milón, puñao la milolo li cañana.
Yeah, yeah, se acusa, aunque no me cae, pero no te sumtua, no te sumtua, no te sumtua, no te
sumtua. Puñao la milolo li cañana.
Li cañana, o mina yele en jambe.
Solo vele, que si hoy habita huyime.
Nigelin Hambi.
Sholomene, Kizio
Yamita.
Peter, you tell her to Olam Tangelo Chisa. Chisa, Peter, go up again.
Stadrubanga, Kuruge, Logat, and we'll let us cut in Jonan Chiloge, what is Segelaman, Tarabagiti, one of staying again music of what I choose, Labo, Matisral platforms, Uncle Basegele, Jaloga Institute 7. Yiretwe yenu yelinikeza izindaba linikeze ukulijabulisa njalo kwesikwenza lo duwe ipage yetu leviyo endebele thatha ke kathi uthubela abangani bakho li share like the page and share it ebantwini abangayaziyo njalo namhlanje sitshengisa uvusa mkhaba nyamara bathi besingazazi ingoma zakhe lonkwane so ngakho tshengisana abaningi libatshengisa ukuthi sitholakala lapha ke siyabonga amaviki wonke every day lukhona lo hlelo 24 hours a day is viewo endebele uyathola ke izindaba uthole konke okufuna ama video wonke ofuna emhlabeni
Lamhlanje wasikhangele ebezihamba phambili inani laselitholakele ebelegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu kanye 51 kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu. Abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzela phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuliviki kuwoza Friday besilabaculi ababili abacula umdumo we-Afro Jazz uVusa Mkhaya lo Nomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elithukile.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.